Vachitaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo paHarvest House muHarare nhasi vatsvangirai vati SADC neAU sanamuzvina Pembe pagakava remuZimbabwe vane chitsvambe chekuona kuti Zimbabwe yaita sarudzo dzakachena.
The visit is scheduled for this coming week and I'll be visiting a number of political heads of states and governments to update them on the situation, the preparedness for election and the problems we are facing, especially in the implementation because they are the stakeholders. So I'll be visiting them in the next week.
Vatsvangirai vati zvinodiwa kuitwa zvakatobvumiranwa kare uye vamugabe nebato ravo rezanu PF ndivo vari kutadzisa kuti zvinhu izvi zviitwe. Vati izvi zvinosanganisira runyararo munyika, kunyoreswa kwavose vanoda kuvhota, kuvandudzwa kwemashandiro evatapi venhau nezvimwe. Vatiwo makambani enhau ehurumende akaita seZimbabwe Broadcasting Corporation anofanira kusiyana nekatsika kawo kekunyomba mamwe mapato uye anofanira kupa mukana wakafanana kumapato ese zvematongerwo enyika. Vatiwo kunyange hazvo riri basa reZimbabwe Electoral Commission rekufambisa sarudzo, pane nyaya yekuti pane vamwe vasinene kufambiswa kwesarudzo vave kupindura mubasa reZEC. Vati nekuda kwaizvozvo komishen yeZEC inofanira kuvandudzwa kuitira kuti ishande isina bato rayakarerekera.
The ZEC secretariat must not include partisan elements and individuals who have displayed overt partisan bias and inclination. The secretariat must be apolitical, professional and above all inspire confidence in the voting public.
Vatiwo komiti yeZEC inoita basa rekukoka nekunyoresa vachauya kuzoongorora sarudzo inofanira kunge iine vamiriri vemapato ese ari muhurumende, kwete kubva kubato rimwe chete sezviri kuda kuita ZANU PF pari zvino.
Accreditation must be done in terms of the SADA guidelines on elections whose purpose is to ensure total transparency of all the electoral processes as opposed to other parochial and partisan considerations which do not serve that purpose. The observers must be invited without bias and partisan consideration.
Vaendera mberi vachiti komishen yeZEC ndiyo chete nemvumo yekusarudza vanhu vachavhotesa, uye mukiita izvi ZEC inofanira kuona kuti vashandi vayo nevashandi vehurumende vanenge vasarudzwa vanoita basa ravo zvakajeka vachitevedza mutemo. Asi vatiwo masangano ezvematongerwo enyika anodawo kupa pfungwa dzavo pakugadzirwa kwegwaro rekuvhotesa kana kuti ballot paper.
Political parties need to be involved in the ballot paper design and auditing production process, distribution of the ballots as was successfully done in Zambia and Kenya.
Vatsvangirai vati zvakakosha kuti mitemo yese inoona nezvesarudzo igadziriswe kuitira kuti itevedze zvido zvevanhu. Vati mitemo yakaita sePublic Order and Security Act neAccess to Information and Protection of Privacy Act haifaniri kuvepo kana nyika ichifanira kuita sarudzo dzakachena. Vatiwo vemuchiuto vanofanira kusiyana nezvematongerwo enyika kuitira kuti nyika iite sarudzo dzisina mutauro.
The role of the security sector in this election must be clearly defined in line with an international best practice. The security sector must be professional, impartial, non-partisan and desist from overtly making partisan political statements, abusing state resources to further the narrow partisan interest. Security forces are a national asset belonging to the people of Zimbabwe for the peace and tranquility and not the opposite.
Mashoko avatsvangirai anoenderana nemashoko akaburitswa nesangano ravana Chipanga Mazano reZimbabwe Democracy Institute, iro rakati kana mauto akaramba achiita zvematongerwo enyika zvinosvibisa sarudzo dzinotevera. Vatsvangirai vati nyika haigoni kuita sarudzo dzakachena kana misariridzwa yeGPA isina kuzadziswa. Vati vachaedza nepavanogona napo kuti izadziswe sarudzo dzisati dzaitwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.